Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba chinyepa vachiti zanupefai ive navanhu hakuna chinoratidza kupiwa kwebato rezanupefu kupfuura vhoti inopinda mubaloti.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheChegutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiriri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby election yakaitwa neZuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobudisa munhu anenge achidiwa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iya ina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatafumanei Masaya vekumabvuku vakapambwa neZuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby election yakaitwa neZuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki mupolitbureau vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachikwikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu nava Robson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira tinzwe pamire bato ravo.
Sepato reZANU-PF zvinotifadza nekuti simbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba chinyepa vachiti ZANU-PF haidiwi navanhu hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvino
asi kakunonzi vanhu vaichichidzirwa zvemhando yepamusoro kwaGutuko kuti muzohwina kudai munoti iwo nemashoko iwawa
zvekuti munhu akatyisidzirwa handioni zvichishanda nokuti ino nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanoziva kuti pandinopinda mubaloti tinopinda ndoga sandaita imomo ndini ndoga tinozviziva nemwoyo wangu saka ani hazvokuvhundutsirwa dzinenge dziri nhema dai taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro pose pose taisatozovhoterwa chinoitwa ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita maprogiramu anenge achiindisa nyika mberi Ndiyo opposition anongoona kuti chawo izvezvi pavagasta havana chavanokura kungokunana pachinetsa shungu chaidzo nekuti Zimbabwe ende mberi hava
tarisiro yenyu sebato kwagutuko zvamahwina kudai yava ipi
isu tichibva kwagutu takuda kuti tindokunda zvine mutsindo muna December kuBulawayo kuti tichinda tichindogadzirisa zvakakanganiswa muAugust kuBulawayo tikunde vanhu vashare vanhu vanovatungamira vanovashandira vachivaitira zvakanaka vachiendesa nyika nenzvimbo dzavari mberi izvozvo zvinokwanisikanisa nePF Party.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi.
Sematauro ari kungoita munhu wese zvabuda musarudzo izi zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzoda kuti dzigadziriswe. Hakuna hatisati tasvika pachinhano sekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva ndokwatinoona kuchiitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoitwa zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki.
Saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi?
Nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira pakuti panofanira kuti pagarwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudze tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo. Saka naizvozvo isusu tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzisange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka uye iri fair and free.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise makwananzi avo vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Mumwe murwiri webato reCCC vatapfumanei masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. VaJeffrey Carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwaChabwino kushamba nezuro kwakare asi vatapfumanei masaya havasati vawanikwa. Vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsanyaya iyi kumapurisa. Hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisa izvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi. Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manirano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl-Shifa muGaza. Mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva 3 kusvika 5 mukurwa chave kumbomira. Asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veboard reada vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, ichekwadi, chekutanga, tongoda kuti aiwa tine hurombo nezviri kuitika kuizira ikoko nenyaya yehondo iyi. Zvinhu zvakangoitika vanhu vasina kutarisira. Tinoona isusu kuti kuIsrael ndo kune dzimwe nzira dzekurima dzataikopawo tichitevedzera kuno zvichienderanawo nekuchinja kwemamiriro ekunze enyaya yeclimate change. Saka maclimate smart agriculture ndo kwaanga achiwanika ikoko.
Ko iye murimi kumunda chikurukuru changa anongedzera achiti azo rasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi?
Tinoona isusu kuti nyaya dzekuti mvura yedu inge tichinamira mushe mvura inenge iri shoma chii chatokwanisa kunge tichiita zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko. Tozoona isusu kuti muno muZimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoita zveirrigation, vanoita zvembeu, vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maorganika ka makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvizipurese zviya zvinenge zvapera.
Marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muhukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi?
KuIsrael kunoitwa mbeu dzemavhegetable dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavhegetables imo muno tongoti mumsadak vanenge vakukwanisa kuti mavhegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavhegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko.
Murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa, anga aita zvipi kuti arambe ari kumunda?
Zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ave makambani anga achitirinzira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo. Ngavachitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka, uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvino zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varimi havazonziyo kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro webhodhi reada vaIvan Craig vari parunhare kuHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki. Nhasi tina Taboka Ncube achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa 20 nemapfumbamwe 29, Chris G nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu, zvipfeko nezvimwe. Anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri. ngatinzwe ihurukuro yaita na Taboka Nube we Studio 7.
Kubatira tunongo batira watenge takwanisa mara meja tunge takwanisa hari zvino tino kafu kutinzo ni ande zemi tino batira wamune endi kuseka kana nemachira kuseka
vanhu so far vamabatira ndeve kupi
right ichinzo tinonyanya kukonzentreta zvakanyanya nevanhu vari mumati vanhu vari mumati sometimes itindi kusubetsen kuti vanhu vanotodese kuti vanhu vanenge vachitoro anoita autoimenting zvakadaro asa nezvimwe conservation navo nedozvo realize kuti vanotozingwa ndezvinemafilipo normally tinofokusa nevanhu vanenge vari mumati problemsa ndovanhu vatiinyanya kubatira zvakanyanya
chii chakaita kuti mufunge kutanga basa rakadai
naanotipa haizizi chinhu chifambo nezvizwa zvacho chinhu chokuti kauta zvinhu zvakakura zvokuti tinodipenda netotobatsirana so chinhu chokuti zvinhu zvakandikurawo zviri matiri kaandikurawo kubatsirana kudiikudii haueza nyaya yekubatsira vanhu vari matiri nekati I was actually some of the people who are working with social platform. So I've been following my videos and I've been parading that or not. You know, sometimes it doesn't need you to have a million people who are showing up at one. Even if you're like a million people. So some of the people, I mean, that's even like $1 to buy stuff like that. And then I remember that child would say, I don't drive the baby to watch it. And we know one child would go pay that. So I realized that even if you're in a mission as a winner, you can actually help someone. And at the last of the time, the thing was over to see the money, the family to see how to see the house. Because of one last, you can see that. Because of one last, you can if someone thinks about it. But as you know, the material that I'm going to start to say you are not going to be able to do the thing that you are
saka mune sangano kana kuti zvakamira sei
right ipo zvinoizvi ndikapinde nevamwe vakavhonetia vachindobatawo navo vatorange sangano actually facebook vanhu vavo onotinoda kuzvatikanisawo so hatikapedi tava yatingatinga organization oaseo volunteers vakangoitawo comfort vakakuti ano guys ngatiiee some of the guys vaito kusvika iiiobasiro vanhu vasikavani vanhu vao
vanhu vakaita sei chii chakakubatanidzai pamwe chete kuti munge muchishanda muri pamwe chete kudai
right what I can say is of course the impact is the social media lazindi wake takatondokonekana all three social media vavo vakazojoina kutozo vanenge vanzoota anokanikinza andarikani kuitira kadai donzo imwe vakaita patasi takatondokonekana facebookaaedi apane mukara aidawo hembe atakambobatsira kuna mumwe mutaro so vanhu vakabvaa
muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa iri zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamuri kuita nayo
tisinganyanyo hedu kundimika zvinhu hatinogona kupiwa neramangwana but message yatinonyanya kuda kuita nezvayo ndeyekungoti tigone kubatsirana isisu sevanhu tiringekuzoti kwamunhu kwaanenge ikoko kwaanosera ikoko wekatingava kutorina acha ane bhuti inenge isinamira zvakanaka o ane chaiae inogona kumitao so the whole idea ndeyekurivaiva
kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubatai sei
number zviripo dzavanogona kutifonera ndo izvozvi zvandinoshandisa 0773 752 751 0773 752 751 ndizvo dzandinoshandisa pawhatsapp dziripo zvekare pamacovid
avo vange vari vaChris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G vange variparunare kuhulawayo na Tabuka Nwe we Studio 7. Iko zino tochienda kuna Tanonoka Wande, achitipa chirongwa chinotarisa nyaya zezwe chitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Manera kanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, nechimwe zvechirongwa chezve chitendero. Ngati ndzwei mubvunzo wanhasi unobva kune umwe mutereri wedu.
PaStudio 7 vakadiko vana mukoma Wande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jaregwa. Kuno kuchipindo uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga vari kuvana Pita vana Pauro kudaiko kwavo kwakasiyana vamwe vakataurwa vakadanwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukufamba saPauro kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anongoti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Timoti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubve kunhasi vakati mwane shokuripira wari kufamba naro ndida kuzvisa ipapo tibatsireiwo ipapo
kutibetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipindure mubvunzo wabvunzwa na mukoma Andrew Charekwa kuSpinge uko. Vabvunza mubvunzo wakanaka kukosei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungoziva mazita akasiyana siyana vakakarudzwa nani vachitaizwa kuti Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namasita avo vakatizova naPaurozve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene naBhanabhasi nana Timoteo nevamwe ko kusei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani isu vakadanwa nani soko ramwari rinotidudzira zvakanaka uri zvikuru kuti vakaridzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nokuti tinoziva kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vave kundoparidza nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga vachi vairaira madhimoni zarenyu asavadzivisa asi Jesu anoti vairayire zvakazvinerenyu kanzira yepamusoro vadzidzi kuti vamwe vamwe vedu saakudzira kuti vaparidzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro shoko ramwari rinotaura kwazvo kuna Ruka chapter 13 pamusoro wemashoko uripo vana makumi manomwe vanotumwa kundoparidza nokuporesa pawani shure kwaizvozvo Ishe wakati akagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwavakanga achida kuenda akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma naizvozvo kumbirai kuna wokucheka kuti abudise vabati vazhinji pakucheka
mushoko ramwari mune dudziro here Pastor Moyo
shoko ramwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akati rambai muchikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura unudzwa kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko ramwari vachiparidza vhangeri rajesu kristu sezvatinoziva kuti jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na20 anoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muabhu kwenzira wemwana wakuva nemweya mutsvene kunudzwa kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo nesuwo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko rajehovha vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memunda uyu vanhu vakawanda zvikuru sezvatinoziva shoko rajehovha mwari rinotaura futizve kuna Johani chapita 15 pamuzambiringa jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi isisi matavi kwakuti matavi ose ari muna kristu anofanira kuita basa rakristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achabviswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati vaapostori chiri vakawanda nenzira ipi vakatuma dzakasiyana siyana izvo zvisakudyai mwoyo nokuti nemuwo mukoma Andrew Charekwa munofanira kuti muwo umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri kuti isu vakatuma vanhu vazhinji kuti shoko ramwari riende mberi ndosika mutora shoko rajehovha richitekesera vanhu vachiwanda vanotoparidza vasoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zvidyo zvaibva chero zvakadaro shoko ramwari rinotaura kwazvo pamusoro pemasawi kanzi regai masawi nezvo zvikurirani kuna Matthew chapu chapter 13 verse 26 paka vane zviyo zvakamera kuti mukurarama kana kunamata kuvatsvene kavaposto ipapo munogonokwo nemasawi anogona kuuya vakapfekawo matehwe gwaivo vari mapere asi vanhu vakafana iwo vakafana masekunzi anozoonekwa pai pakuchekwa saka anoziva izvo ndikristu saka vaparidzi vanopa kuti vawande sezvamunonzwa kune rudzi rwakanga rurwejobho wana koriyosi vakatumwa wana kristu vakafamba vachiparidza vhangeri vanhu vakatendeuka kana usiti vakazigadzova mwana vaapostori uku kushoko ramwari ende mberi saka vapostori vacharambe vachiwanda kuwanda kwevapostori hakuna kuipa asi kushoko rajehovha rinofa kuti riende mberi kuwanda kwevanoparidza vhangeri hakuna kuipa
tinotenda Pastor Richard Moyo netsananguro yavatipa ndipo panoperera chirongwa chanhasi tumirai maaudio enyu kuwhatsapp nhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheDynamos chapinda pachinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League izvo zvave kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinhano chechipiri ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova chicken in 2-1 ndokupinda mapoints makumi mashanu nemana uyezve pachinhano chechipiri asi chakaenzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shadrack Nyawa naElton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaudza mhemberero mumusha weDzimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati naTanaka Shandirwa pamwe nemurayiridzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Sugove ndiye arungofanorayiridza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Islanders yarova Herentals 2-1 muBaba Field Stadium. Bosso iri pachinhano chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhano chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBosso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere asi murayiridzi wavo Kumbirai Muti Wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonhedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence yokomana uye nenyaya yekudzerera kana vachitamba nematenzi ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weNgezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weLeague nezuro. Murayiridzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weLeague uyu. Asi Ngezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Yada yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uriko nechitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemuSouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town mu English Premier League. Vamwe vatambi varikubva mhiri nde Jordan Zemura we Udinese ku Italy. Brandon Galloway we Plymouth mu English Championship. Tide Jadebe we Houston Dynamo ku USA. Munache Garanganga we Sheriff Tiraspol ku Moldova. Pamwe na Admiral Muswe we Exeter City ku England. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Carriat.
Na iyo inyaya tabata tasvika kumagumo echirongwa chedu morara zvakanaka vateereri.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.